Hurumende ngeyakati tive kumusangano vati kuzoti vasvika papi nenyaya yemasalari vazoti vashandi vati vawana mari dzavo, manesi akawana mari, maticha akawana mari, rest of the civil service haisati yawana mari uye nemapensioners havasati awana mari. Saka vatiudza vachitiudzawo officially kuti vakabhadhara manesi nematicha, vakati rest of the civil service nemapensioners madates aramba akadaro ari 40 musi wa14 nemusi wa19. Saka isusu tazviramba izvozvo tikati aiwazvo, vana vanoda kubatwa zvakafanana. Kana vamwe makakwanisa kuti matora madates anga ari kure maaisa pedyo vakwanisa kuwana mari, ko ava vamwe munoti vanoonekwawo nani? Saka tataura nehurumende tikati aiwa vanofanira kuti vaonekwe. Saka takumbirisa chose, tikataura navo kuti masalaries iwayo anofanira kubhadharwa mangwana kana kusvikira mangwana.
Ko mihoro yaJulai vavimbisa here kuti vanokwanisawo kupai mwedzi uno?
Pane zvanga zvakanyorwa kuti tinofanira kuti tizokurukura muzuva ranhasi. Tanga paine nyaya iyoyo yekutanga vakatoti vachatipa madates ekuti Julai salaries dzichatandirwa rini, asi pavazouya vati havasati vaane madates acho, uye vavimbisa kuti by Friday vanenge vaane madates. Saka vati vachandiudza ini sateam leader ndozoudzawo maunions ese, saka hatina kuzobuda tine madates vauya vasina.
Takambonzwawo kuti kune dzimwe nhengo dzenyu zvikuru varayiridzi vari kunzi vanenge vari kushungurudzwa pamusoro pekupinda kwavakaita mukurangwa mabasa muzvikoro umu. Nyaya iyoyi mambo ibata-batawo here?
Ndiyo yatatonyanyisa kubata-bata, nokuti isusu sevamiriri vevashandi tanga tati kana gavhumendi yakatora pozisheni yekuti vanhu ivava vanofanira kuti vapanishwe, isu hatichaenderere mberi nemanegotiations. Nokuti kana isusu vatungamiriri vevashandi tati isusu tawirirana kuti chambomira kuya kubasa nezvikoro izvi, hatitarisiri kuti hurumende inozotera mumwe nemumwe wavo ichida ivaomesere. Saka nyaya iripo ndekuti hurumende yabva yatiudza kuti aiwa, urongwa ihwandi hurumende haina